Gwetare watore venao ava watapiwa mchine ripi vabuma kutivaviri ava vanga waka chengetezu kwa pakamba ima polisa yeseni Mary's police station panguwa itaenda pamepo vamchine ripi wanuti waviri ava wasati watauri wa mosha yavo Vasikala wanuti wawayambiru wanima polisa kuti wasa fambe fambe munzimbo ziru kuhoterwa vachinzi waru kuunganiza wanu pa waru kufamba asu vasikala wanuti wanu waru kungo waunganira woga pose pa waru kuyenda pane imwe nzvimbo yanga ichivhoterwa yetange namo primary school
yes no vanhu vezvaro vakaungana paentrance yepatange namo primary school pavari kuintimidata vanhu vese vari kupinda mupolling station secondary pari vamwe vacho vari kutopa mari pagedhe kuti pindai mukati umu muchiti munotivhotera therefore chacho has reported to the officers vezeki vari papatange namo and also mapurisa ari papo azvishwa
mutauro wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vachiti vafonere kana vanyatsonzwa kuti zvanga zvakamira sei kunzvimbo dzose dzaitwa sarudzo
ndanjangubva mupati conference ndanjiva muyouth conference so I haven't quite put out my feelers whatsoever ndishora newe I want to speak on good authority was a good man
hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo asi vanhu vavhota murunyararo mukariba mumawadhi anoti 3, 4, 8 kunyange kwakamboita kusagutsikana kwemapato anopikisa pamusoro pemagwaro emazita evanhu vakanyoresa kuvhota zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi masere nevanomwe vakanyoresa kuti vanogara panzvimbo imwe chete muwadhi 8 munyori wezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC mudunhu remasoraland west vakuda kwacho chigumo vanobvuma kuti sarudzo dzafamba zvakanaka kusanganisira muwadhi 8 zvichabuda musarudzo dzanhasi zvichatanga kuziviswa nhasi manheru apo pachatanga kuverengwa mavhoti kana vanhu vapedza kuvhota nenguva dzenomwe manheru ano sarudzo dzekuchitungwiza dzinotevera kudzingwa kwevaeremeya vechitungwiza valove mo maiko kuchiti dzekwamutare dzichitevera kudzingwa kwevaeremeya vablessing tandi dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitwa sarudzo dzemakanzuru nhasi dzinosanganisira mutare nerusape uye tanga tisati tanzwa kuti dzafambawo sei panguva yataenda pamhepo ndakamirira studio 7 mukariba ndini nunurai jena.